tamba yatambirwa nekanzuru uyewo iri mumaoko Studio 7 kubva kubasa rezvekutongwa kwematunhu inoti kusarudzwa kwevakafano bata chigaro chameya weHarare vaEnoch Mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change nemusi wechishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudero zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uya zvisi pamutemo. Tamba yauya mushure mekunge vamupamaonde vaita musangano nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vamupamaonde vati vakatyamadzwa zvikuru netamba iyi vachitiwo haisi pamutemo sezvo yabva kune vakasanobata chigaro chemunyori webazi iri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo.
Tamba yandagamushira inoratidza kusamira pamutemo zvakanyanya. Ini sameya saacting mayor weHarare, my immediate supervisor is the minister. Tamba iyi iri kuratidza kuti yabva muministry asi ichinyorwa naacting permanent secretary anova asina authority yekutaura anything chinoita nezvakansela kana meya, asi minister ndiane kodzero yekunyora izvo. Saka pane hurongwa hwakatevedzwa zvakanaka. Meeting yavari kutaura yefull council yatakapedzisira kuita yakakonvinwa zviri pamutemo.
Vatiwo zviri kuitwa izvi nzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo.
Zvinhu zvinokatyamadza nekusanzwisisika kuti basa racho rinotakurika seiko, makansela zvacho oita sei, service delivery inofanira kuitwa kuvagari veHarare ifambire mberi tichitakura parara, tichigadzirisa migwagwa, tichiita kuti mvura isvike kuvanhu. Izvi zvakadai izvi zvinongoripo kukanganisa kufamba kwebasa rakanaka.
Tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinocherechedza vanoti vakafanobata chigaro chameya vaStuart Mutizwa veMDCT avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzuro ainzi aitsigirira mutungamiri weMDC Alliance panguva iyoyo vaNelson Chamisa akadzingwa mukanzuru navaDouglas Monzora veMDCT. VaMutizwa vange vasiri kudayira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi. Kwetava Marufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzuro akaita musangano nechishanu vachiti guta rinofanirwawo kutungamirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzuro akasarudzwa nevanhu.
Vamafuni vasipo guta rinekodzero rokutsvaga munhu anofanira kubata chigaro panguva ipi zvapo kana makanzera zvagara. Chinotiza kuti makanzera akambodzinga akawanda ndezvinhu zvimwe yakasara kuitika paguta reHarare. Makanzera mazhinji akasarudzwa nevanhu vanga asipo. Sezvo makanzera akasarudzwa nevanhu mazhinji adzoka, zvine kodzero kuti guta reHarare ritongwe nemunhu anodiwa nevanhu akana anosarudzwa nevatungamiriri vevanhu. Handioni pane chakaipa kuti makanzera munhu anofanira kubata chigaro vamafumi vasipo.
Izvi zvatsigirwawo neumwe wemakanzura eCitizens Coalition for Change vaDanford Ngadzore avo vati
mafumi angu to suspendwa a day before minista vachisaita nyaya yeap yekuconstitutional court. So anda zvakafana neizvozvo zvoro kuti the first sitting yemeeting yefriday yafanira kuvhotera edict mayor kusvika nyaya yamafumi yanzipo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Asi mumwe kanzura weguta reHarare vaMartin Matinyanya vekumbare vakapinda pasi pebato reZANU-PF vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato reCCC vachiti vari kuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja-chinja zvakabvumiranwa panguva iyo vaive vasiri makanzura.
Vakauya vaine chinangwa chekuda kutovakuvinga kudya kwete kuda kuvinga mainterest emaresident nekuti muviro wakaita kuti zvotauda kubva tatora zvigaro tauda kubva taita sei kubvisa makomitii zvisipo zviri vamutemo aida kuedza kuita zvichisimba izvo zvichinhu chakaipa zvikuru kunyanyanya kuvagari.
Mumusangano wavo nevatori venhau vamupamaonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta vachiti havana zvekushandisa zvakakwana.
Mataxi anokwana 61 aripo 8 chete ndiwo ari kushanda. Saka kuti basa rinofanira kuitwa iri. Rekukiria madamsites anova anonengedzera kuti tikasazviita, zvirwere zvinogona kunetsa mukati mehari. Sezvakamboitika makore akapfuura kuna Glenville nana Budiriro. Atidi kuti tisangane nesituation yakadaro kukare. So seva semakanzera akatumwa nevagari atasarudzwa nevanhu. Vane shungu dzekuti dai kaya vakukwanisa kuita emergency inoita kuti tigadzirise tibvise marara iwayo. Saka taona sekuti pakati pedu nevagari veHarare kune vanhu vangagona kutibatsira.
Vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana. Vamupa maonde vatiwo kunyange hazvo kuine kunyunyuta kukuru kubva kuvagari kuti kanzuri inowana mafuta ekudzingirirana nevatengesi vemumugwagwa, asi vachishaya mafuta ekufambisa mota dzinotakura marara. Vati mari dzekanzuri dzine zvirongwa zvakasiyana siyana, nekudaro vanodzingirirana nevatengesi ava ibasawo ravo. Vatiwo mumusangano wavakaita nechishanu vakaramba zvekuti vanhu makumi matanhatu vaende kuZimbabwe International Trade Fair, uko kwaifanirwa kushandisa mari yavati yaisvika zviuruzana nemakumi matatu zvitanhatu ekuAmerica. Vakakurudzira kuti kuende vanhu vatanhatu chete. Asiwo vamwe vataura neStudio 7 vanoti zvisinei nechigaichi, vanhu vakaenda kuZITF vanodarika zvakatarwa nemusangano. Izvi vamupa maonde vatiwo kanzuro yavo iri kudziya nyaya yekuti zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemari inobhadharwa nenzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta ishande kunzvimbo idzodzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.